mugwaro redu chidiki chatiri kushumira ndechekuti dai hurumende nemamwe maagencies ainoshanda nawo yakafanana nehealth services board iyo vatongo venyika inopiwa mabasa ekuemploya nekutarisa zvichemo zvevashandi varimi nezveutano kuti inge ichifanirwa kugadzirisa maconditions of service evashandi vari kuchema kuti vari kuda bonasi yavo yegore rakapera. Ndo chishuviro chikuru chatinacho ichocho chekutanga.
Masvitsa here chishuviro chenyu chikuhurumende kuti inge ichigadzirisa dambudziko irori?
Hongu, tagadzira gwaro ratasvika kumahofisi ehurumende kuti vange vachiongorora nyaya iyi nekuninita kwataita nokuti mazuva apera ayo takambosangana nedambudziko munyika reoutbreak yetyphoid nezvimwewo zvirwere zvemanyoka munyika. Saka tiri kutyira kuti dambudziko iri rekuramwa kwemabasa kwevakoti nemadhokotera rikaramba risina kugadziriswa zvingapinza nyika muna taisireva tikarasikirwa neupenyu hwevanhu, vanhu vazhinji vakarwara.
Asika hurumende iri kuti haina mari, imiwo muri kupatambira sei?
Isu hatitambiri danho rekuti hurumende haina mari nekuti pari zvino takaona svondo rakapera kuchiitwa mabiko emutungamiri wenyika bhavhadhe ravo, uye tichitaura kudai mutungamiri wenyika wakabuda zuro achiendawo kunze kwenyika kunovhenekwawo utano hwake. Saka hatitambiri danho rekuti Zimbabwe haina mari kuti inge ichipa vana mukoti nemadhokotera ava vari kuratidzira. Tinodayira kuti mari iripo asi iri kushandiswa nedzimwe nzira zvisinei nezvekuendesa nyika ino mberi.
Kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko iri, mune matanha amuchatora here sevagari?
Pari zvino tichiri kumbotaura nehurumende tichionesawo kuti apa nepapa, asi danho rekutanga ratichatora nderekuendesa hurumende nehealth services board kumatare edzimhosva nokuti zvairi kuita zviri kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo